Mike Clinton vanoita necampaign vachisvaga mavhoti amagezi muZimbabwe vashandisa the wrong facts. Muno muZimbabwe munhu anda kuti president weamerica haafani kurasika nenzira yakaita siyana sika Mike Clinton. Unotanga wabvunza kuamerican embassy rimuno kuti ndo zviriko here. Saka mhero takavaudza manyepe waindiani. Muno muZimbabwe hamuna munhu akasungirwa nezongochana ari kujere right now. Asi hazvirevi kuti ukabatwa uchiita zongochana haufungwi. Muno mune mitemo yokuti kana ukabatwa waita zongochana unosungoiswa kumatare oona mhosva yako. Asi pari zvino kuziva kwangu ndiko kuti majeremedi hamuna vanhu vakasungirwa nyaya dzongochana.
Asika vamwe vasingawirirani nehurumende vamangwana vanoti ko hurumende inogoswera ichitukirirana naMike Clinton sei iyo ichizoenda kunokumbirawo mari yekuti iwane kutenga mapiritsi zvikuru sei emaARVs.
Tine kodzero yokumbira mari muClinton Foundation nokuti mari iyoyo haisi yaMike Clinton. Uyezve mari iyoyo haina kuiswa nengochani. Clinton Foundation ine mabusiness people vane samari yavo imomo kuti ibetsere vanhu vanoda kubatsirwa kuAfrica nekune dzimwe nyika. Saka tine kodzero yokumbira mari iyoyo. Asi kana Mike Clinton akatiti mari iri muClinton Foundation yakaiswa nengochani, hatiitsvaki mari iyoyo, tinotoregera.